Izvi zvabuda pamusangano wemakurukota wapetwa nhasi muguta rerirongwe kumalawi wekuziya kufambiswa kwezvirongwa zvakanangana nebudiriro yevanhukadzi mudunhu resadec pamwe nokuwandudzwa kwechibvumirano chesadec protocol on gender and development. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu, sachigaro webazi rinoona nezvemashandiro nekuvandudzwa kwesadec uye vari chipanga mazano musadec council of ministers amai nezvitembo vekumalawi vati nyika dzakafanira kuvandudza kuunganidzwa kwouwandu hwenyaya dzemhirizhonga dzakanangana nevanhukadzi.
Manhamba akanangana nekushungurudzwa kwemadzimai akafanira kuunganidzwa sezvo uwandu hwevanhukadzi vari kusangana nedambudziko zvinozvita.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata gurukota rinoona nezvemadzimai kana kuti women's affairs amai Stendiso Nyoni amanye Sikatele Matambo, imwe nhengo yebhodhi yesangano reMton Jail Women's Forum iyo yakavanza kuti ibatsire vanhukadzi kukunda mhirizhonga mudzimba uye kubatsirana navo mune zveupfumi pamwe nekugadzira nhandare yavanogona kupanana nekutsinhana ruzivo panyaya dzakasiyana-siyana. Vanoti mhirizhonga yakanangana nevanhukadzi iri kukura munyika.
Kushungurudzwa mumabasa kuri kuramba kuchipararira uye kuri kubata nyika dzose, mabasa uye zvirongwa zvebasa. Izvi zvinobvisa vanhu chiremera chavo uye hazvienderani nebasa rakanaka uye kururamisira kwevanhu.
Amai Matambo vakurudzira hurumende kuti ibvumidze chibvumirano cheInternational Labour Organization kana kuti ILO Convention number 190 icho chakanangana nekuona kuti munhu wese awana mukana wekushanda mumabasa musina mhirizhonga uye musina kushungurudzwa.
Sekureva kwezimvak ya2021 kwave nekukwira kwenyaya dzeGBV uye kutyisidzirwa kuri kuramba kuchiwedzera pamwero uye chiyero sezvinoratidzwa mukuwedzera kwehuwandu kubva pakati denda recovid-19.
Mukuru musangano rinorora kodzero dzemadzimai reWomen's Action Group amai Edna Masiwa vanoti kunyangazva hurumende yakadzika mitemo yakanangana nekurwisana nemhirizhonga yemudzimba kuchine zvinhengamupinyi zviri kutadzisa kudzivirirwa kwayo.
Vanogona kutoburitsa kuti tine mitemo iyi iri kubatsira kudzivirira nekubatsira vasangana nemhirizhonga, asi pane zvinhengamupinyi zvinowanikwa panyaya yemhirizhonga zvakafanana nekuti izvo kunyange tiine mitemo iyoyo hapana mari yakakwana iri kuiswa kunyange kuministri yemadzimai Women Affairs kuministri kuti vabatsirikane kana kuti vasumudzire zvirongwa zvinodzivirira gender based violence. Zvaiye zvino zvaakuda zvakare mastrategi matsva kuti urongwa hutsva hwekuti mhirizhonga yakadai inogona kugadziriswa sei.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakazivisa kuti kushungurudzwa kwevanhukadzi rave dambudziko renyika yose mushure mekunge vanyorerwa nechibvumirano chehigh level political based violence and harmful practices in Zimbabwe icho chakaparurwa muguta rebulawayo mwedzi wapera. Muchiziviso chavo vamunangagwa vakati kusainwa kweurongwa hwekupedza kushungurudzwa kwevanhukadzi kwakanangana nekucherechedzwa kwokupedzwa kwokutyorwa kwekodzero dzevanhu chiri chimwe chezvimhingamupinyi zvikuru zviri kutora chikamu chikuru chevanhukadzi mukupinda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.